kumbira mutemo rinorambidza madzishe kuti awanikwe achiita zvematongerwo enyika vachikwikwidza mumasarudzo anenge achizoitwa evanhu vanenge vachizopinda muparamendi.
Asi iwowo Ishe Bramwell Bushu semunhuwo zvake akazvimirira havanawo here kodzero yekuteera mapato ezvematongerwo enyika?
Vanokwanisa havo kuteera mapato ezvematongerwo enyika, asi havakwanise kukwidza nekuonekwa vachikurudzira kana kuti vachibatsira mapato ezvematongerwo enyika zviri pachena. Vagari vanenge vachida kuzoti vasapotewo mamwe mapato ezvematongerwo enyika, nekuti kazhinji kacho vanogona kuvhunduka kuti kana Ishe vachimhanyisa mepato, iyo vakamhanyisa mepato, zvinogona kuzokonzera kusagarisana munharaunda imomo.
Tinonzwa kuti ivo Ishe Bushu munhu akangofanira kubata chigaro anganzi pachirungu acting chief. Hazvizoitawo here kuti vange vaine kodzero yekukwikwidza, nokuti chero nguva vanogona kusiya chigaro cheushe ichi?
Bumbiro remutemo rakajeka rekuti munhu wese anenge ari mambo panguva dzinoidzi zvamuri kuti vari kungobata chigaro kwenguva yatikangoti inenge iri diki, zvinogona kuzoafekta vanhu vanogara munharaunda mavo vakasarambidzwa kukwikwidza mumatongerwo enyika panguva inoi. Vanokwanisawo kuzviita kana vasisiri mambo.
Ndevapi vamuri kukwirira kumatare?
Isu tiri kubatsira vanonzi valemwani kwanyiwa vebato rinonzi Movement for Democratic Change rekwatsvangirai. Vari kuda kuzokwidzidza musarudzo iri kuteerai. Tanyorawo tichiti komishoni yezvesarudzo, Zimbabwe Election Commission, nebato rezvematongerwo enyika ZANU-PF havafaniri kugashira mapepa aIshe Bramwell. Havachazoisa kana vakaenda kunonzi kunomination court, nekutiwo bato rezanupf harifanirwe kutenderwa kuti riise vaBramwell sezvo variIshe kuti vaite kandidhedhi yavo ichazokwikwidza musarudzo iri kuteera.